mhirizhonga huripojonga kana tichiona vanhu vakakuvara vakatemwa musoro vakatemwa makumbo vane mabhandeji tozonzwa kuti vamwe vari kutofa mushure mekunge varohwa mune marallies anenge achiitwa zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika ende zvinoratidza kuti pane vari kupfuma vanhu kuti vanoita mabasa eumhondi ende hachisiri chitsva muZimbabwe tiri nharadada panyaya yemhirizhonga pane zvematongerwo enyika right from 1980 ndingati inini iculture yatakabva nayo muhondo yekuti vanhu kuti vanzwisise vanofanira kurohwa yekuchichidzirwa saka it's a cycle iri kuramba ichingoitika panenge pachinzi maelections muZimbabwe hurumende painoti gadzirirai maelections vanenge vachiti gadzirirai hondo gadzirirai kupondana vachituma vanavo vamwe kunopondana
regai tinzwe kuna vagakanji
nyaya yatanga kutorasika because pamuri kuti mhirizhonga hamuna wamanga matinongedza tachida kutaura pamusoro pemhirizhonga tichida kukondema nyaya dzemhirizhonga asi vamakuhu sezvo vataura kuti hurumende painoti kune sarudzo inenge ichingatite mhirizhonga zvichitanga 1980 vanyepa mhirizhonga yemuZimbabwe yakatangwa nevachena pavakauya kuzopamba nyika vachitofest chimurenga ndo vakatanga nevhu vasimbisa mhirizhonga pasekondi chimurenga ndobva vasimbisa mhirizhonga pakuramba nevhu redu now iyi vhaiolensi yaitika nhasi ini pachangu ndine humbovawo hwevanhu vetriplec vakandinyorera pafacebook vachiti tiroda kukuita zvatakaita vanhu vekubulawayo saka munoona kuti mhirizhonga yemaelections a26 March yatangwa nevetriplec haisi hurumende zvinongoreva kuti mhirizhonga iri kuitwa iri kukonzereswa nevanhu vari kutsvaga attention vari kutsvaga kusungwa nemapurisa saka yatiinayo pari zvino mhirizhonga hainei nehurumende imhirizhonga iri kukonzerwa nemapoka anenge ana makuhu anonyepa ekuti vaone zvekunyora vachiti hurumende kana kuti zanopiefu ndo iri kukonzeresa mhirizhonga ko pakatemwa vanhu kubulawayo zvandine humbowo ini hwevanhu vakanditora kutema matemero atakaita vamwe kubulawayo vavari
vamaguhu pindurai mubvunzo uyu
ndingati inini iko zvinezvi cycle yevhaiolensi iripo muZimbabwe iko zvinezvi yakatanga last year muna September vachamisa pavakada kuti vafambe munyika vachinoona mastructures avo vanga vachimiswa nevanhu vezanu vachivarambidza kupinda mavillage vachirova vanhu vavo zvakaita kuti mumwe azofe kumasvingo vakapondwa vachienda kunogamuchira mutungamiri wavo vakapondwa and now panzi 26 by election 26 March ndopatiri kuona zvekare mhirizhonga takazviona kukwekwe ndopakazokuvara mumwe mukomana akazofa vamwe 17 vakapinda muchipatara tikuonawo zvekare involvement yethe state especially tichitarisa mapurisa kuti vanenge vachirambidza mamwe mapato kuita marali avo asi bato riri kutonga rezanupiefu rinongonzi pavada saka izvozvo zviri kukonzera kuti politics dzedu dzisave nekugadzikana dzisave civilized
vagakanje hanzi humbowo huzere kuti zanupiefu ndo inokonzera mhirizhonga
nhasi ndopega pandaita discussion ndega mukoma ane humbowo here inini senhengo yezanupiefu ndiri willing kupesuwa nekubatisa vanhu vese vakaita violence makuhu uyo yatosangana otipa humbowo kuti vakarova vanhu vanga vari vezanupiefu ini daiuteka zemeta ndoipesuwa inini kana aine evidence yezvaari kutaura because dambudziko raapo ndosaka kwakuiswa pvo act ipapa munhu wecivic society asatova spokesperson wetriplec kana ari munhu wecivic society navo zvekuti vanhu vakarohwa havanga vakapfeka matisheti investigation yacho ngaaburitse ripoti akaburitsa ripoti ini ndaiuteka up the report and encourage mashefu yaitu kuti ripoti ngaitwe act upon because makuhu avo ane evidence but ipapa evidence haana
vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa
hatidi kurova imbwa takaviga mupini jonga zanupiefu inofanira kutenda kuti ndivo vakati ivo tiri multiparty democracy saka kana tiri yemultiparty democracy vanofanira kugamuchira kuti simba rinogona kupiwa nevanhu uye simba rinogona kutorwa nevanhu saka vanofanira kuudza nhengo dzavo kuti tichitaura maelections hatisi kutaura hondo
vagakanje zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nemapato ezvematongerwo enyika
ndinongokurudzira kuti dai mapato ari kupariamendi agadzira pvob nekukurumidza riite mutemo kuitira kuti ana maguhu ava vasapindire kupolitics vachinyepa zvavari kuita izvi wel chazvakanakira ndezvekuti kunyepa kwaana maguhu kuri kupera manje manje pvob riri kupasa mupariamendi richaisa munhu nemunhu mutsiko make kukonzeresa violence vanobhadhara vanhu kurova nai so that they get an access yekunyora maripoti ekunogokesa mari kunze kwenyika.